manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 29 2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
1980, yakanokumbira United Nations kuti kuzoona sarudzo muno. Nenyaya yekuti Smith yanga ari chimbabwe chimbamupengo ende yanga ari chigereni. Saka ike zvino tikuona kuti dzimwe hama dzedu dzaaita zvechigereni nechimbamupengo. Saka pane toda kuti tibatsirwe nerimwe boka riri pamusoro kuti tirete nhengo senyika.
Mutungamiri webato Residents Coalition for Change Vanelson Chamisa vanoti vave kukumbira United Nations kuti iuye kuzoita sarudzo munyika kuti musarambe muchideuka ropa.
Tinangwa chichati ngave iri constitution yenyika nyika inoi iri kutongwa in terms of its own constitution. Saka hapana nyaya yekuti UN ipindire. UN inopindira kana ichibuda muhondo isi hatina hondo yatinobuda mairi.
Asi vachipindura munyori munyaya dzezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti Zimbabwe haangaitirwe sarudzo neUnited Nations nekuti hamuna hondo. Harare Agricultural Show yotanga muHarare nhasi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chopambwa kuNigeria. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change Vanelson Chamisa vanoti vave kuenda kuUnited Nations kuti ibatsire mukuita sarudzo dzemuZimbabwe nekuti pari zvino Zimbabwe yave nzvimbo iri kuparwa mhosva. Pamutemo, United Nations inokwanisa chete kupindira musarudzo dzenyika ndokunge patenderanwa kugungano reUnited Nations General Assembly kana kuti mudare guru reSecurity Council. Vachamisa vanoti munyika maberekera ingwe uye sarudzo dzegore rinouya dzinonetsa kutambirika kana zvinhu zvikaramba zvakaita sezvazvakaita pari zvino. Muguzeya nezvenyaya iyi tabata vachamisa.
Gakava riri munyika nerizhonga yematongerwo enyika nerizhonga yekuti munhu anonzi hauvhoteri paunota enda unoti handigoni kunyora enda kumusana wasabhuku chifi iwe mambo enda unoti ngehabvumidzwi pati yakati kuti haibvumidzwi kuita zvese zvaitwa neapartheid zvaitwa naSmith zvese zvechimbwasungata zvese zveudhiviri hatibvume izvozvo. Nyika ino takairwira kuti ive nerusununguko, one man one vote. Munhu ane kodzero dzekuvhotera paanoda, kwete kuchikwidzirwa, kwete kuitazve mhirizhonga, kwete kuitazve chibhinya. Hakuna nyika inovakwa nemupinyi, hakuna nyika inovakwa nemabara. Nyika inovakwa nekunzwanana, nemunyararo, nekutanana, nekusimbisana. 1980, ZANU-PF yakanokumbira United Nations kuti iye kuzoona sarudzo muno. Nenyaya yekuti Smith yanga ane chimbabwe chimbamupengo ende yanga ari chigereni. Saka ike zvino tikuona kuti dzimwe hama dzedu dzaaita zvechigereni zvechimbwamupengo. Saka pane toda kuti tibatsirwe nerimwe boka riri pamusoro kuti tirete nhengo senyika yeUnited Nations.
Asi kakuti United Nations iuye kuzoita sarudzo vachamisa, panodiwa kuti General Assembly itenderane kana kuti Security Council. Munoona here muchikwanisa kuona rutsigiro rwekuti izvi zviitwe?
Zvirevo mutemo tinotoziva zvatiri kutaura kuti zvizobvumirwa ndonge makumbira. Saka izvizvi ugwevedzisi kutuma kanduma yekuti ane zvatiri kudawo kuti zviitwe zvakanaka iyo United Nations yozoona kuti zvinofanira kuitwa ndezvipi.
isu kugona kubudirira kana kusabudirira toda zvakaitwa 1980 United Nations iuye iwone kuti sarudzi dzifambe zvakanaka haisi mhosva kukumbira kuti vaya narefuri kana muchinge muri pamakakatanwa haisi mhosva kukumbira munyai kana musati mawirana pasati vaya nesunga wakama yakakwana haisi mhosva kuva negwevedzi kana muri kumhiri kworwizi nekumhiri kworwizi panotobikwa inozambuko kana ratingati bridge muchirungu ndo ratikutsva kaunited nations au nefadbak saka hapana chitsva isu tinobva tatanga zvinotonaka rwiyo kana rwavambwa rwakupfumbira vana vakaramba havo kuti vabvumire vakarega kuya nemahongera vakarega kuya nengoma asi isu tatanga kuno kuvamba rwiyo rwute kana bhedzi rouya netena zvaakuvandudza kuti nyika iende mberi toda sarudzo dziri pachena dzine runyararo dzine rugare vanhu vavhotere pavanoda muzimbabwe ndo zvatakarwira muna 1980 tikawana independence one man one vote kwete one man one village one vote kana kuti one subject one vote inobva yaitwa munhu wese izvo zvatinira nazvo
asi kavachamisa vezanupiyu vari kuti munenge makurumidza kurova bembera vachiti munyika hamuna gakava kana hondo yekuti pangade kupindira kweunited nations
izvo zvinotokuratidza kutaurwa kunyika vezanupiyu kunokuratidza kuti pane makakatano haana kutanga nhasi akatanga navatsvangirai namugabe zanupiyu neopesini yanga iriko even before that zvainoita zumu nezanupiyu saka nyaya dzemasarudzo nyaya dzemapato nyaya dzematongerwo enyika dzine dambudziko munyika yezimbabwe toda kuti tichigadzira tive nemupendero tisaramba tichirwira nekubvaruka kwembatya yenyika toda kuti kuchiva nemupendero izvo zvinonzi kanzi makurumidza maita sei hakuna unozviziva kuti kazhinji zhinji mukanonokera zvinhu munozowana zvinhu zvashata especially kana taita hama inodya mutupo mazino anoora saa toda kugadzirisa mazino asati aondomoka ese kuti tisasara tine manyada mumasadzawo tifambe nenyika inenge ine mazino ndo zvatoda kutanga tagadzira
ko vamwe vari kuti madi kuenda kusadak neafrican union musati makwira makata
sadak takaenda african union takaenda madhoiwa yatakatovhura tinotova mukati nyaya takatotsveta anodzidzira nyaya dzatiri kutaura dzinozikanwa muno muafrica mese United Nations kungozadzikisa kuti nyaya iyoyo ifambe zvakanaka nekuti ndo boka guru uye tiri nhengo yeunited nations saka hapana chitsva chatiri kuita kungozadzikisa izvo zvinotarisirwa kubva kwatiri nesaka tati nyaya dzesarudzo dzemuzimbabwe dzinoda kudziitwe zvakasiyana hatingati chinhu chimwe chete nguva nenguva toti kuseri kwakoni
mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare asi vachipindura munyori munyadzi zvemutemo mubato reZANUPF vamunyaradzi Paul Mangwana vati Zimbabwe haingaitirwe sarudzo nesangano guru reUnited Nations nekuti munyika hamuna hondo
tinangovadzidzisa kuti ngavaerege constitution yenyika nyika inoiyi iri kutongwa in terms of its own constitution saka hapana nyaya yekuti un ipindire un inopindira kana tichibuda muhondo isu hatina hondo yatinobuda mairi
asi kava mangwana tichitarisawo mutemo weiyo United Nations kana kuti police document rayo inotiyo kana pasina kuwirirana kana kuti pachikwanisa kuti panogona kugumisira paita mhirizhonga nyika inokwanisa kudaidza vanhu veUnited Nations kuti vauye kuzoita sarudzo dzacho asi ndokunge zvatenderanwa neUnited Nations General Assembly kana kuti security
kana paita nharo vanouya tine constitution yenyika inotaura kuti kana paita nharo chii chinoitika tine makota akaiswa in place okudhila nenharo dzenyu dzaiti
asi ka ivo vanopikisa veTCCC ava vari kuti havawirirane naiyo zeki yacho uye vari kutiwo matare aya anenge ari kutora divi
kana vasingadi matare omuno muzimbabwe ndavachinotsvaka nyika yavo inoi zimbabwe inotongwa constitution
munyori anoona nezvenyaya dzezvemutemo mubato reZANUPF vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura vari parunare muHarare Zviratidzwa zveHarare Agricultural Show zvatanga muHarare nhasi. Varongi vezviratidzwa izvi veZimbabwe Agricultural Society kana kuti ZAS vachiti pane varimi vakawanda pamwe nemakambani anodarika mazana mana vanosanganisirawo vemuZimbabwe nevekunze kwenyika vari kuratidzira zvinhu zvavo gore rino. Mutori wedu wenhau Godwin Mangudya ashanyira nzvimbo iyi ndokutipa nyaya inotevera.
Zviratidzwa izvi zvatanga nhasi, uye mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa nekuburitswa kwemashoko muzasi vataonga miriyoni vati vanotarisira kuti vanhu vauye neuwandu hwavo zvichitevera kurerutswa kwematanho ekudzivirira kupararira kwedenda recovid-19.
SezZimbabwe Agricultural Society tinofara zvikuru kuzivisa nyika yeZimbabwe kuti gore rino tichange tiine show yedu yemagore ose yatagara tichisiita. Nekuti pari zvino tikatarisa tinoona kuti dambudziko recovid-19 iri rinenge rarwiswa zvakanyanya, and tarisiro yedu seZimbabwe Agricultural Society ndeyekuti ruzhinji rweZimbabwe ruchauya neuwandu hwaro mushoo yegore rino.
Vamiriyoni vati kunze kwevarimi nemakambani anotsigira mabasa ekurima munyika, makambani ezvicherwa achange achiratidzirawo pamwe nemapazi ehurumende, mabhangi uye zvikoro zvepamusoro. Vati pachaitwa misangano yekusimudzira bhizimisi rekurima. Vatiwo gore rino pane mimwe michina itsva isiyamboshandiswa iri kuratidzwa kune veruzhinji paurongwa hwegore rino.
Unotoona kuti kune imwe michini mitsva isati yatomboshandiswa kana nevavarimwa vedu muno muZimbabwe. Saka tiri kufara zvikuru kuti shamwari dzedu dziri kutitsigira dzichiuya kuti tizodzidzisana nekuratidzana kuti nhoroondo yeagriculture munyika yeZimbabwe yafamba zvakadii.
Vamwe vari kuratidzira michina mitsva ndeve Scientific and Industrial Research Development Center, SEDIC. Vacertified gwada vanotsanangura mashandiro anoita michina yavo yekudyarisa zvirimwa zvakaita sezviyo nemhunga.
Patino broadcast vana zviyo mhunga chii handizi. At times we find kuti peta broadcast tinozopinda kuti takudzurira to manage inonzi crop density yedandi. But at the same time patinoita crop density yazvira tiri kuti zvoni it's a waste tambodyarire zvakawanda kana hati hatichazvidzura futi. And even pakuzomanage crop yacho kuzoapply ma fertilizers and feedings cha broadcaster futi, which means there's going to be wastage wozinoichaenda pasinangana crop yacho. But if tikaplanta zviri systematic, it also means even pa crop manager the crop in terms of application ema fertilizers ma zvinoenda zviri effect.
Vati vakagadzira mishina iyi nekuti ndizvo zvinodiwa nevarimi.
Vanhu vari kuti already tatangojaira kukusha. If actually vanhu vari kutoti if you bring chinhu chinodyara zvinhu zvakaita semazviyo chi, it lessens the burden. This means mafarmers vanova kutoti kutorima wakauchamarwadzi. People opt for chibage because vanova kuti hachinetsi kuzosakura hachirwadzi. But we have got all assortment of these things. And so vari kuti at least kana zvane mechanization mukati, it makes now easier. And it for the farmer kuti achatarisa kuti hachine labor yakawanda.
SEDIC iri kugadzirawo mishina mitsva yekugaisa zvirimwa zvakaita sezviyo nemhunga pamwe nemimwe inoshandisa pakukohwa zvirimwa zvakaita sembambaira nembatatisi. Mishina iyi yese inotarisirwa kunge yave kutengeswa mwaka unotevera. Zvichakadai, pachaitwawo musangano unosimudzira mabhizimisi pakati peZimbabwe neBotswana nemusi wechishanu. Mumwe murimi wekuwedza vapaya Sisoko vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuita zvakanaka pashow yegore rino. Murimi achakunda varimi vese zana vari kubva kumatunhu ese munyika achapiwa mubayiro wechibhorani nepampu yesola pamwe netangi remvura rine marita zviuru mazana mashanu. Show iyi ichavhurwa zviri pamutemo nemusi wechishanu, uye vamiriyoni vati vachazivisa munyarikani achavhura show iyi zviri pamutemo nekufamba kwenguva. Dzimwe nyika dziri paurongwa hwegore rino dzinosanganisira Botswana, South Africa, Malawi neIndia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padande mutande redu repa internet rinoti www.voashona.com. tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, ambassador Frederick Shava, vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti pane chimwe chizvarwa chekuZimbabwe chakapambwa kuNigeria, uye vatiwo vari kushanda nehurumende yenyika iyi kuona kuti chasunungurwa. Dr. Shava vati vari kunetsekana zvikuru senyika nenyaya iyi. Bepanhau rekuNigeria Red Guardian rakati chizvarwa cheZimbabwe vaCharles Choko vakapambwa muNigeria nemusi wechitatu mudunhu reKaduna. Zvinonzi vakapambwa nechimwe chizvarwa chekuNigeria vaYusuf Aliu Bello, uye pakupambwa kwavo uku pane mumwe muto akapfurwa achibva afa. Mutauriri wemapurisa muKaduna vaMohammad Jalige vakaudza vatori venhau kuti vari kuferefeta nyaya iyi. Mumwe musoja wekuNetherlands anga achiita zvidzidzo zvechiuto muAmerica anonzi akaurayiwa muguta reIndianapolis kuIndiana nemusi wemugovera. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe musoja wekuNetherlands ainge achiita zvidzidzo zvechiuto muAmerica anonzi akaurayiwa muguta reIndianapolis kuIndiana nemusi wemugovera. Musoja uyu anonzi ainge ari nhengo yemauto eCommando Corps, uye vamwe vake vaviri vakakuvara muchiitiko ichi. Mapurisa emuIndiana anoti vatatu ava vakapfurwa panze pehotera yavaigara mushure mekunetsana nemumwe munhu kana kuti vamwe vanhu avo vasati vasungwa kusvika pari zvino. Chikwata cheUnited Nations chinoona nezvezvombo zvenuclear cheInternational Atomic Agency, Energy Agency, chinonzi chiri munzira kuenda kuUkraine panzvimbo yeZaporizhia nuclear plant iyo iri munjodzi yekubhombwa muhondo pakati peRussia neUkraine. Pane kunakurirana nyoka mhenyu pakati peRussia neUkraine nezvekuti ndiani ari kukanda zvombo pedyo negwenya renuclear iri. Nzvimbo iyi pari zvino iri pasi pemauto eRussia, asi vashandi varipo ndeve muUkraine. Ukraine iri kuda kuti mauto eRussia abviswe panzvimbo iyi. Russia inoti iri kutsigira chikwata cheUnited Nations chiri kuuya kuzoongorora zviri kuitika, asi inoti haisi kuzobvisa mauto ayo. Cameroon inoti kusimbaradzwa kwaitwa nzvimbo iri kumawirira kwenyika iyi nemauto kwapa kuti vana vechikoro vanodarika mazana maviri vainge vambomira kuenda kuchikoro vakwanise kudzokera kunotanga zvidzidzo zvavo. Bepanhau rekuBritain reTelegraph rinoti zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kushanda zvichibatsira vakoti kana kuti manese aids kana kutiwo macaregivers zviri kubatwa senhapwa zvichibatsirwa mari yakawanda nevanenge vavabatsira kutsvaga mabasa kunyika iyi. Mutori wedu Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Bazi rinoona nezveutano muBritain, the Department of Health and Social Care kana kuti DHSC, rakaudza bepanhaure Telegraph kuti rinoferefeta nyaya idzi kana paine vanenge vamangara sezvo richikoshesa kodzero dzevashandi. Bazi iri kunyange richinzi rine masimba mashoma panyaya iyi, rakambomisa kutyorwa kwekodzero dzevashandi uku nevamwe vekuAsia nekumavirira kweEurope. Munyori mukuru mubazi revashandi muZimbabwe vaSimon Masanga vaudzawo Studio 7 kuti hurumende iri mubishi kutsvaga nzira dzekuva nechokwadi kuti kodzero dzevanoenda kune dzimwe nyika ava dzinochengetedzwa.
Zvatiri kutraya kugadzirisa sehurumende ndezvekuti tiite maagreements atoti mabilateral labor agreements nenyika muenzaniso vanenge pade weRwanda. Patakagara pasi tikaita MOU inospecify maresponsibility eRwanda neZimbabwe pakuenda kwematicha nemamwe maspecialist achaenda kuRwanda. Tikaita arrangement iyoyo tinogona kubata negotiate maconditions of service, including my salaries.
Zvinonzi vamwe vanhu vari makambani ari kutora vanobatsira vakoti ava anoti vari kutambiriswa mari shoma-shoma pane inotarisirwa kuti munhu ararame muBritain inova mapounds mapfumbamwe nemasendi makumi mashanu kana kuti 9 pounds 50 cents. Mari inodarika zvikamu zvishanu kubva muzana inonzi inotorwa nevari kupinza vanhu mabasa ava. Asi izvi hazvizi kumisa zvizvarwa zveZimbabwe kutsvaga mabasa aya sezvo zvinhu zviri kuramba zvichioma munyika. Vakawanda vari kuenda kuzvikoro zvatekeshera munyika zviri kudzidzisa vanhu zvekubatsira vakoti kana kuti nurse aids. Zvikoro izvi zviri kuramba hazvo kuti zviri kuitawo mabasa ekusveta simba vana veZimbabwe zvichiti zvinongodzidzisa uye zvinenge zvava kumudzidzi kushanda munyika kana kunze. Zvikoro zvakanyoreswa zviri pamutemo zvakaita seAngel Care Home, Ocean Bed Nurse Aid Training Center neOne Africa Trust zviri kubhadharisa mari iri pakati pezana nemazana maviri emadhora ekuAmerica kuti munhu awane chitambi ichi. Vakatanga chikoro cheOne Africa Trust vatapiwa mukombe vaudza Studio 7 parunare vari muHarare kuti pane vadzidzi vavo vakawanda vakaenda kuBritain.
Vazhinji vacho vamwe tinoona vachida kubuda kunze kwenyika sekuUK nekuEurope. Sezvo iri memba yedu pano panodiwa matsamba ekuti vanyorerei kuti munovaziva here uye vakaita izvi. Vazhinji tinenge tanyorera asi hatizoziva kuti vangani vaenda, nekuti vamwe vanongoenda kaverevera hauzoziva, unotozonzwa kuda kurinyuwa mapepa ake pagore zvatinoita.
Izvi zvinotsinirwa navaganisani piri vakavamba chikoro cheOcean Bed Foundation International. Avo vanotenda kuti vanhu vakawanda vari kunyoresa kuti vaite zvidzidzo izvi.
Enrollment yedu iri kuramba ichiwedzera kubva gore richitanga muna January. Iko zvino inenge yawedzera neabout 50%. Vanouya kuzoenrola vanotoenrola vakatargeta kuenda kunze kwenyika. Isusu kuenda kunze kwenyika hativabatsiri, isusu zvatiri kuita kutraina chete.
Zvikoro izvi hazvizi muZimbabwe chete, asi muno muBotswana mune zvimwe zvinosanganisira cheHarlem Community Education Development Trust chakavambwa namai vimbai mutemo Haboroni.
Zviri kubetsera vanhu vakawanda munzvimbo dzakasiyana siyana, nokuti munzvimbo dzatinogara kune vamwe vanenge vachida kuchengeterwa vabereki, kunenge vamwe vanenge vachida kuchengeterwa vanorwara vari mudzimba vabva muzvipatara. Tiri kuona zven that's why vazhinji vedu vachikwanisa kana kuti vachifarira zvidzidzo izvi zvekuchengeta varwere mudzimba zvichivabatsira uye vachigona kuzoshayira vana vavo. Tingi zviri kuchinja some of vanhu.
Ashoko akabudawo mubepanhau remasvingo mira ekuti pane mumwe musangano, sangano rinobatsira munyaya dzekufamba kwevanhu kuenda kune dzimwe nyika kusanganisira kuBritain International Organization for Migration kana kuti IOM, rakati pazuva kune vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu vanovanyorera kuti vavhenekwe chirwere cherurindi kana kuti TB test kuti vaone mapepa ekuenda kuBritain. Mukuru wesangano iri maifadzai Peni Nyamande vati havana kusununguka kutaura kuti vanobatsira vanhu vangani.
Sesangano reIOM Zimbabwe hatikwanisi kukupai manhamba evanhu vari kuvhenekerwa chirwere cheTB uye kuti sei vari kubuda munyika, pamwe chete nekuti vanhu vari kubuda munyika ava vanoita mabasa ei.
Nyanzvi munyadzi zvemagaruro evanhu munyika nekufamba kwevanhu uye vakamboshanda nerimwe sangano raitsvagira vanhu mabasa kuBritain vawaitsiri Kheto vati vanoda kushanda kunze kwenyika vanofanira kutanga vaita tsvakurudzo yakasimba nekuti vanogona kuzvikanda mumukanwa mamupere. Sangano reNational Health Service muBritain rinoti munyika iyi muri kudiwa vashandi vezveutano vanodarika zvuru zana negumi zvine zana nemakumi mapfumbamwe kana kuti 110,192. pavashandi ava parikudiwa vakoti vanoda kusvika zviuru makumi mana kana kuti 40,000. Izvi zvinonzi zvichapa kuti Zimbabwe inova yave kutorerwa vashandi vakawanda munyaya dzezveutano irasikirwe nevakoti nevamwe vashandi vemuzvipatara. Izvi zviri kutarisirwa kupa kuti zvinhu zvibve zvanyanyoita manyamamire nerongo munyika. Zvipatara zvakawanda zvemakanzuro zviri kuvharwa sezvo vakoti vakawanda vari kuenda kunze kwenyika kunotsvaga mafuro manyoro. Gore rapera vashandi vemuzvipatara zviuru zviviri nemazana maviri vakasiya basa muZimbabwe vakawanda vachienda kunze kwenyika. Vashandi vemuzvipatara vari kugunun'una nekutambiriswa mari shoma uye vachiitiwo muzvipatara muna mushonga nemichina yekubatsira varwere. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Munhau dzemitambo, nyanzvi munyadzi zvemitambo, Momoyo akambotambira chikwata cheCapes United neBaimo muPremier Soccer League anoti gakava pakati peSRC neZifa rave kukanganisa zvakanyanya vatambi vemunyika avo vasiri kukwanisa kuenda kunoratidzira tarenda ravo kumakwikwi emuAfrica kana World Cup. SRC iri kuramba yakatsika madziro padano rayo rekuti haisi kuzodzosa pabasa mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo. VaKamambo vari kupomerwa mhosva dzakasiyana-siyana dzinosanganisira dzeuori, asi vari kuramba mhosva idzi. Mukuzeya nyaya iyi tabata Momoyo.
Dambudziko reZifa neFIFA harina kuoma kugadzirisa iri. Panongova nevakaoma musoro kuSRC vanova vakaita kuti bhora redu rimiswe semamisirwa rakaitwa. Pavakazviita hapana kumboiswa pfungwa kana njere pasi kuti vaone kuti kana bhora rikamiswa zvichakanganisa vatambi zvakadini. Mukatarisa izvozvi Blessing mugore ratiri rino, taane nguva tatotadza kutamba kosafa. Wangori mukano wekuti maplayers edu vatambe. Hatisi kutamba zvakare maWorld Cup qualifier. Hatisi kutamba zvakare AFCON. Takapotswa zvakare neChan. Uyezve maclubs edu vanositamba muAfrica maChampions League aya hapana ari kubvumidzwa kutamba. Tarasikirwa chaizvo nenguva iyoyi. Uyezve mukana yanga ichawana maplayers.
Munga pamuenzaniso ipapo?
Pamwe tatichatowana vamwe maplayers vanga vacha uonekwawo nedzimwe nyika. Zvinoreva kuti kana vaendawo kune maligi makuru vachadzoka vachitambira nyika yavo zvoita kuti bhora redu riite nani, rikure, rivandutswe. Asi nekuda kwekuomarara musoro kweSRC hatina kwatinosvika. Chiri kungodiwa Blessing. Zvakatarwa neFIFA ngazvitevedzerwe. And zvikangotevedzerwa, Zifa inodzorerwa masimba ekuti itambe bhora muAfrica nepasi rose.
Tombo tarisawo makundano eCastle Premier Soccer League. Ndechipi chikwata chamunofunga kuti chichasimudza mukombe uyu? Takatarisa zviri pamusoro, FC Platinum, Dynamos neChicken Inn.
Panauya wataura iyi ndinodaira kuti vanokwanisa kukunda zvikwata zvichiri mu makwikwi aya ePSL 2022, EFC Platinum, Dynamos neChicken Inn. Ukatarisa Dynamos neChicken Inn dzakangosiyana nepoint imwe chete. Dzozosiyiwa ne 6 points neFC Platinum. Kureva izvo kuti pakawana zvinoitika pamagemu mashoma nenasara iwaya, pautatu hwadzo pane imwe inokwanisa kukunda. Asi tatarisa zvedu matambiro nemafambiro ari kuita nhabvu muno muZimbabwe, handisi kuona paine chikwata chichazokwanisa kukunda FC Platinum iro gore rino iri.
Sei muchidaro mugomamo?
Ndaona pese payatamba, kana yakundikana kwazvo iri kungobuda nemangange madraw. Asi ukatarisa Dynamos neChicken Inn, kunyanyanya Chicken Inn iri kutomboita ichidyiwa. Zvinoreva izvo kuti mukana yayo inoita ichiderera magemu achipera. Saka mamirira zvakaita iko zvino tinongoti Chicken Inn, Dynamos neFC Platinum dzichine mukana wokukunda.
Yangari muongorori wenhau dzemitambo Moyo Moyo achitaura ari parunhare muHarare. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kuita hurukuro nenyaya yemhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo dza2023. Aiwa, havateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Praxidis Jeremiah PJ munhau dzeIsindebele.